Ngadzivenga yakanaka chaizvo. Taiona kuti vanhu vanga vachikampeina zvakasununguka, hakuna kunyanya kuita maviolence akanyanyisa, which is good. But chirwere ndichocho cheAfrica chekungozanyirira opposition. Opposition voice ravo harinzwike, media coverage yayo kune mamwe maadvets yavo aitorambidzwa emaopposition, which is typically zvingoro Africa yose zvatokozva kwose kwose. Ndo zviri po, asi mamiriro azvo nokugadzirwa kwazvo, everything else, tiri kuona zvakatsetseka. Tiri kufungira kuti tingangoitwa masurprises mashoma achabuda.
Tinoona kuti musarudzo iyi muri kupinda mapato ezvematongerwo enyika akawanda angadarika 30. Zvakamirawo sei mumapato? Pane yatingati tension here mumapato imomo kana kurwisana?
Zvinotoshamisa zvekuti kekutanga muhistory yeSouth Africa opposition inenge yakatibatanei and vakasimba chaizvo. Vari kutaura one message, change, and zviri kunakitsa. Ndozvari kuti tiri kutarisira kuti kukangoita masurprises achashoka the whole world. Vakasaita zvatinoziva zvinongoitwa muAfrica mose zvokuba, asi tiri kutarisira kuti pachaita zvakanaka. Vakabatana chaizvo, zviri kufadza.
Zvii zvingadzidzwawo nezvizvarwa zveZimbabwe tichitarisawo sarudzo dzinoitwawo kuZimbabwe?
Ndofunga chakakosha chatiri kuona kunoone inonzi chapter 9 institutions dzaana public protector, dzaana auditor general. Vakasununguka, vanhu vari kubetsera kuti demokrasi yemuno irambe yakabatana. Ndo zvatofanira kuita muZimbabwe. Hakuna anoizwa hold accountable muZimbabwe. Angoita chaka tongosarudzwa atongotonga zvose. Ndiane authority pane zvose. Hapana anosimuka achisimudza chigunwe. Zvakasiyana manje nekuno kuSouth Africa. Masystems edemokrasi achiriko chaizvo, akasimba and very independent. Mashoma zvavo anongomanipulatwa here and there, asi izvozvo zvakakosha izvozvo for a very strong democracy. Zimbabwe inofanira kuzvidzidza izvozvo.